Vatongi, chitsauko chechitatu. Idzi ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naJehovha kuti aedze vaIsraeri, vaya vose vakanga vasina kumboziva kana hondo ipi zvayo muKenani. Akaita izvi bedzi kuti adzidzise zvehondo kuzvizvarwa zvavaIsraeri, izvo zvakanga zvisina kumborwa hondo. Vatongi vashanu vavaFiristia, vaKenani vose, vaSidhoni uye vaHivhi vaigara mumakomo eRebhanoni kubva paGomo reBhaari Herimoni kusvikira kuRebho Hamati, vakasiyiwa kuti vaedze vaIsraeri kuti aone kana vaizoteerera mirayiro yaJehovha yaakanga apa madzitateguru avo kubudikidza naMozisi. VaIsraeri vakagara pakati pavaKenani, vaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Vakatora vanasikana vavo kuti vave vakadzi vavo uye vakapa vanasikana vavowo kuvanakomana vavo uye vakashumira vamwari vavo. VaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakakanganwa Jehovha Mwari wavo, vakashumira vaBhaari navaAshera. Kutsamwa kwaJehovha kwakapisa pamusoro paIsraeri zvokuti akavatengesa mumaoko aKushani Rishataimi mambo weAramu naHaraimi, avo vakashandirwa navaIsraeri kwamakore masere. Asi vakati vachema kuna Jehovha, akavamutsira musununguri Otinieri mwanakomana waKenazi, mununʼuna waKarebhu, uyo akavaponesa. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake kuti ave mutongi waIsraeri, uye akaenda kuhondo. Jehovha akaisa Kushani Rishataimi mambo wavaAramu mumaoko aOtinieri, akamukunda. Saka nyika yakava norugare kwamakore makumi mana kusvikira Otinieri mwanakomana waKenazi afa. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, uye nokuda kwokuti vakaita zvakaipa izvi, Jehovha akapa simba kuna Egironi mambo weMoabhu kuti akunde Israeri. Egironi akatora vaAmoni navaAmareki kuti vaende naye kundorwisa Israeri, uye vakatora guta remichindwe kuti rive ravo. VaIsraeri vakava varanda vaEgironi mambo weMoabhu kwamakore gumi namasere. VaIsraeri vakachemazve kuna Jehovha, iye akavapa musununguri Ehudhi murume aiva neziboshwe mwanakomana waGera muBhenjamini. VaIsraeri vakamutuma nomutero kuna Egironi mambo weMoabhu. Zvino Ehudhi akanga aita munondo wakarodzwa kumativi ose, uchikarosvika kubhiti rimwe chete pakureba kwawo, waakanga akasungirira pasi penguo dzake pachidya chake chokurudyi. Akapa mutero kuna Egironi mambo weMoabhu, murume akanga akafuta kwazvo. Mushure mokunge Ehudhi apa mutero, akati vanhu vakanga vauya vakatakura mutero wacho vaende. Pazvifananidzo zvaiva pedyo neGirigari, iye pachake akadzoka akati, "Ndine shoko renyu rakavanzika, imi mambo." Mambo akati, "Nyararai," uye varanda vake vose vakamusiya. Ipapo Ehudhi akaswedera kwaari, iye agere ari oga muimba yake yapamusoro yomuzinda wake wenguva yezhizha, akati, "Ndine shoko renyu rabva kuna Mwari." Mambo akati achisimuka achibva pachigaro chake, Ehudhi akatambanudza ruoko rwake rwokuruboshwe akavhomora munondo kubva pachidya chake chokurudyi akaunyudza mudumbu ramambo. Kunyange chibato chomunondo chakanyura chichitevera chese ukandobuda nokumusana kwake. Ehudhi haana kuvhomora munondo, uye mafuta akaputira pamusoro pawo. Ipapo Ehudhi akabuda akaenda kubiravira akapfiga mikova yeimba yapamusoro shure kwake akaikiya. Mushure mokuenda kwake, varanda vakasvika vakawana mikova yeimba yapamusoro yakiyiwa. Ivo vakati, "Anofanira kunge achimbozvizorodza zvake ari mukamuri romukati reimba." Vakarindira kusvikira vanyadziswa nazvo, asi paakarega kuzarura mikova yekamuri, vakatora kiyi vakaikiinura. Onei, ipapo ishe wavo akawira pasi afa. Vachakamirira Ehudhi akaenda akapfuura napazvifananidzo akapunyuka akaenda kuSeira. Akati asvika ikoko, akaridza hwamanda ari munyika yezvikomo yeEfuremu, uye vaIsraeri vakaburuka naye vachibva kuzvikomo iye achivatungamirira. Akati kwavari, "Nditeverei, nokuti Jehovha aisa Moabhu muvengi wenyu mumaoko enyu." Saka vakaburuka vakamutevera, uye vakatora mazambuko eJorodhani okuenda kuMoabhu, vakasatendera munhu kuyambuka. Panguva iyoyo vakauraya zviuru zvinenge gumi zvavaMoabhu. Vose vakanga vakagwinya uye vane simba, hapana akapunyuka. Zuva iroro Moabhu yakava pasi peIsraeri, uye nyika yakava norugare kwamakore makumi masere. Shure kwaEhudhi kwakauya Shamuga mwanakomana waAnati, uyo akauraya vaFiristia mazana matanhatu norutanda rwokubaya narwo mombe, naiyewo akaponesa Israeri.